Izvi zvabuda pamusangano wekuziva mashandiro evatapi venhau panguva yesarudzo waitwa muBulawayo nhasi. Mumwe wemakomishina maviri ezveke ange aripowo pamusangano uyu, amai Faith Sebata, vaudza Studio 7 kuti vanhu havafanirwe kutyira kuti pane zvingaitwe zvingakonzera kusafamba zvakanaka kana kubiridzirwa kwesarudzo.
Isu tinoziva kuti data yedu iri very secure. Inochengetwa mune vanhu vesecurity. Painochengetedzwa hapabvumidzwi munhu kuti apinde imomo. Even isusu macommissioners hatipindimo tisina kuperekedzwa nemumwe wemasecurity officers kana kuti anosevenza imomo. Haisi area yekuti unongopinda uchibuda. Haisi area futi yekuti pane munhu anova outside anogona kungopinda achimanipulata data inenge iriko. Hazvigoni kuitika. Data yakachengetedzwa zvakanakisisa chaizvo and is secure.
Amai Sebata ratiwo gwaro rine mazita evanhu vakanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota richacheneswa, zvekuti hazvingaite kuti pave nemunhu mumwe chete anogona kunyorwa kakawanda kana kuti anogona kuvhota kanopfuura kamwe chete panguva imwe chete.
If it's an error yokuti mune same numbers as you are two different people zvichioneka nemufananidzo womunhu, unogona kuiswa pa exclusion list. Uri pa exclusion list hazvirevi kuti hauchagoni kuvhota. Unogona kuapila kuti urectify situation yacho. Zeki ichiubatsira. So vanhu vasatye, ngavati vakaona zvichiitika vauye. Tiri kuti kuno inspector voters roll kwakakosha. Munhu wese ngaaenda noinspector kuitira kuti azoziva kuti zvicharanguririko and zvesuwa madetails angu ese zvese zviri correct.
Pane kushushikana kune vamwe veruzhinji pamusoro pekunonzi kusabuda pachena kweZEC pakuti mazita evanhu vakanyoreswa kuvhota ari kuchengetwa sei. Vamwe vanoshushikanawo nenyaya yekuti kune vanhu vakawanda vane zvitupa zvine mazuva ekuzvarwa nenhamba dzezvitupa dzakafanana, asi ivo vari vanhu vakasiyana. Izvo zvinonzi nevamwe zvinogona kushandiswa seimwe nzira yekubiridzira nayo sarudzo. Parunyere kuperwe kuti mapepa anoshandiswa pakuvhota kana kuti ballot papers akatodhindwa kare. VaDaniel Chigaru vanorezve mumwe komishina weZEC vati hazvigone kuti mapepa aya adhindwe kana vanhu vanokwikwidza musarudzo vasati vataurwa nenomination court sezvinodiwa pamutemo. Vati ZEC ichataura zvizere panguva yakafanira pamusoro pezvekudhindwa kwemapepa ekuvhotera. Vakatiwo vatapi venhau pamwe nevezvematongerwo enyika vanobvumidzwa kuona panenge podhindwa mapepa aya. Asi mutauriri webato reNational People's Party vaJefferson Chitando vati vezeki havafanirwe kungotaura chete, asi vanofanirwa kuonekwa vachiita zvinhu zvinoita kuti vanhu vave nechivimbo chekuti vanoita basa rakanaka.
Chiri kunetsa chiiko kuzeki kuti irambe yakapata yakatombembeshwa nekuramba kuti maballot papers azikanwe kuti anopindwa sei. Isu tiri kuti ngazviitwe pajekerere. Kana zvaitwa pajekerere, munhu wese unogutsikana kuti ari kupinda musarudzo yakachena, sarudzo isina kudiridzira.
Pamusangano uyu vatapi venhau vachema-chemawo nenyaya yekuti vanonzi vanyorese kuZEC kuti vakwanise kunyora kana kutepfenyura nhau dzine chekuita nesarudzo. Lee Mangena anoshanda neSky's Metro FM ndemumwe wevatapi venhau ati haone pane chikonzero chekuti ZEC iite izvi.
Ndoona sokuti kana kune accreditation yeNational yagara iripo yeZMC, handioni kuti reason why they should make people accredit again kune zvinhu zvemaelections, nekuti ZEC ndeye hurumende, ZMC ndeye hurumende.
Zvichakadaro vaDavid Coulthard avo vanovegweta uye vari nhengo yebato reMDC inotungamirwa navaWalshman Nube vaudza musangano mumwe chete kuti havaone sarudzo dzichikwanisa kuve dzakachena kana nhepfenyuro yehurumende yeZimbabwe Broadcasting Corporation ichiramba yakarerekera kudivi rebato reZANUPF. VaCoulthard vati kuita izvi kutyora bumbiro remitemo yenyika. Vakatiwo kunyange hazvo izvi zvichigona kunetsa, zvakakosha kuti vanorwira kodzero dzevanhu vakwire kumatare kuti nyaya iyi igadziriswe. Musangano uyu ndewemazuva maviri kusvika mangwana uye wakarongwa nesangano reZimbabwe Union of Journalists. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.